Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 Chikumi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Judgment yabuda nhasi tangobva kuionawo ya judge yabudiswa makuseni, yekuti judge ari kuti ndinonge nyaya yavo haingabudiriri, nekuti havana kutaura pavakabvunzwa nemapurisa kuti havana Twitter account.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezviro vakanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso.
Hatiti kuti Zimbabwe izopindawo munana Taisirewa, yapinda muhondo yaisingazivi kuti yakabva uye kuti ndiani anohwina, uye kuti Zimbabwe inozowanei, uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinozowanei mukati mehondo iyoyo. Ndinoimba kuti Zimbabwe ichanyatsoongorora isati mayada kupinda mukati mezvematumbirwo enyika ekunze kwedzimwe nyika.
Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dzinokumbira hurumende yavo kuti musangano weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA usaitirwa muSouth Africa gore rino.
Izvi zvareva kuti chirongwa chakaitwa nebazi rezvekurima cheGoing for Growth chabudirira zvikuru kuburikidza nekurudziro yakaitwa kuvarimi kuti varime fodya zhinji. Imwe yefodya iyi yawedzera pamusana pemacontracting companies vakawedzera vanopa varimi zvokurimisa vachizobatira mari pavanotengesa.
Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mumwaka uno wekutengeswa kwefodya, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika madhora mamiriyoni mazana mana nemanomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume nezuro vakanyimwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Gwetari riri kumirira vaNgarivhume muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti mutongi wedare Justice Benjamin Chikowero vakati havagoni havaoni vaNgarivhume vachibudirira munyaya yavari kupikisa, izvo zvakaita kuti vavanyime mukana wokubisa mari yechibatiso. VaNgarivhume vakasungwa gore rino vachipomerwa mhosva yekukurudzira vanhu kuratidzira muna 2020. Vakazotongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMadhuku nezvenyaya iyi.
Ichokwadi chekuti vaNgarivhume havana kupiwa bail neHigh Court. Tanga takaapplya kuHigh Court kuti vapiwe bail, vakamirira kuti nyaya yavo izotongwa neHigh Court, iya inonzi muchirungu bail pending appeal. Saka judgment yabuda nhasi tichangobva kuionawo ya judge yabudiswa makuseni, yekuti judge ari kuti ndinonge nyaya yavo haingabudiriri, nekuti havana kutaura pavakabvunzwa nemapurisa kuti havana Twitter account. Saka judge weHigh Court anoti zvinokwanisika kuitika kuti Court appeal High Court ingobvumirana na magistrate kuti munhu yaana kutaura kuti ane Twitter account. Ndo chete zvavataura, hapana chimwe chataona ipapo munyaya yavo.
Matambira here zvikonzero zvapiwa nedare pakuanyima mari yechibatiso?
Sekuona kwandiri kuita kana ndichozvitaura panapa, Court High Court inenge yakanganisa zvayo kutarisa nyaya iyoyo.
Saka imise gweta ravo matanho apa hamuchatora panyaya iyoyi?
Hatiwirirani nezvataurwa nedare reHigh Court. Tinoona kunge dare reHigh Court rakanganisa zvikuru, saka mangwana chaiye tinenge taakutoenda kuSupreme Court. Munhu anenge arambirwa bail neHigh Court kana atangira kuapplyira kuHigh Court anobvumidzwa kuenda kuSupreme Court. Saka ndo zvatiri kuita izvozvo izvo kutoenda. Hazvitinetsi kuenda ikoko kuSupreme Court, saka manje inofunga Supreme Court inenge yazotipawo mhinduro. Tinofunga kuti veSupreme Court vachaona zvakasiyana nezvedare reHigh Court.
kubvango ya vagara mujeri wa ngarivume. Varu kutikurisei koko ne kubatwa kwa wari kituwa varu musumu.
Varu kungo chaura kuti kugara mchorongo avasi kuti vanga rwadzwa zvazvo kuti everyday voto chika semutungamiriri wezo matongeri wenyika. Vano gara nao ikoko ve Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Varu kubabata zvakanaka. Tiri kuzwa kuti vano gara nao vazhinji wavo vanoita zvinhu zviri pabata munhu nekodzero yake. Asi nekuti vari mujere, mujere hamusori nzvimbo yakanaka yekugara. Saka tingati hanzi vari kufara, vari kunakidzwa, vari kudi aiwa, varingoshushikana kuti havafani kunge vari mujere. Asi havana chavari kupomera kune vanhu vari kuvachengeta ikoko, ivavo vari kugara navo zvakanaka.
Avo vanga vari gwetara va Jacob Ngarivhume va Love Mo Maduku vari parunare muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Nengo ina dzeparamende yeAmerica dzakanyora tsamba kugurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken dzichikurudzira kuti musangano mukuru wekutengeserana pakati peAmerica nenyika dzemuAfrica weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA wegore rino usaitirwa kuSouth Africa. Nengo dzeparamende yeAmerica idzi dzinosanganisa vaChris Coons, va Godfrey Mix, va James Rich na va Michael McCall. Vanoti usahwira munyaya dzezvezvombo zvehondo pakati peSouth Africa neRussia huri kuramba huchisimba. Ichishandisa chirongwa cheAGOA, South Africa yakakwanisa kutengesera America zvinhu zvinoita bhiriyoni mabhiriyoni matatu emadhora mumwedzi mitatu yekutanga yegore rino. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Moses Rumano vanoti kunyange hazvo South Africa iri nyika ine kuzvitonga kuzere, inofanirwa kuona kuti haikanganisiri dzimwe nyika dzemuAfrica dzinoshandisa AGOA mukuwana kwekutengesera zvinhu zvadzo. Vachiti vanoimbavo kuti Zimbabwe haipindiri munyaya dzerudzi urwu.
Ndinoona daro rakatorwa neCongress yeUnited States kana wamwe vanopinda mudare iroro reCongress wakaita zvakanaka kunyunyuta pamusoro pezvavanofungidzira kuti zviri kuitwa neSouth Africa kudyidzana kwari kuita neRussia. Hongu tinozviziva kuti South Africa inyika yakazvimiririra uye isingadiba kuti imwe nyika iitaurire zvekuita, asi tinoona kuti kumbimbindoka uri kuitwa neRussia wakashata mupasi rese, nekuti zvinorewa izvo kuti nyika ine simba inokwanisa kuenda kune nyika diki ichirangidza chisimba chayo, nekuti ine zvombo zvakawanda uye ine mauto anenge akawanda. Zvinoshoresa mupasi rino zvari kuitwa izvozvo nenyika yeRussia. Ndinoonawo inini kuti South Africa ingadai yarega kuzopuwa zvirango zvakaomarara zvekuti Growth Opportunity Act kana musangano uchada kuzoitwa unokurudzira zvekukura kwezveupfumi munyika kana mupasi reAfrica usamiswepa, nekuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, vanhu vanobva kuAfrica, tine chishuwo chekuti dai continent yedu yeAfrica yasimuka munyaya dzezvematongerwo enyika, munyaya dzezveupfumi uye munyaya yekuzvitonga kuzere.
Kana makatarisa zvakare kusimba kwakaita gwaro iri, chii chinotyiwa America pakufambidzana kweSouth Africa neRussia?
Ndinoona kuti America inotya kuti Russia ikaramba yakufambidzana nenyika dziri kuAfrica kunyanyanyanya South Africa, zvinoreva kuti hondo iyi inozoita hondo repasi rose. Saka Russia inogona kwaida kutsvaga vanhu vanogona kuzoibatsirawo, nekuti hatizivi kuti hondo iyi ichapera rini uye ichamira rini, zvimaitira zviri kuita. Ende idzo nyika idzo dzechichena idzi kunyanya dzekueurope ndo dzinotanga hondo dzepasi rose, First World War, Second World War yakatangwa nenyika idzo. Panogona kuzoti zvikaramba zvichienderera mberi inogona kuzoita Third World War. Zvii izvo yatopo, nekuti kune nyika dzepasi rose dziri kupindira munyaya yeRussia neUkraine.
Kana tichiona zvekare kuti zvimwe zviri kuitwa South Africa zviri kupinza dzimwe nyika dzemuAfrica mukati, South Africa ino sungirwa here kuti itange yataurirana nedzimwe nyika muAfrica isati yatora nhano dzakaita seizvi dzinozobata kana kupinza dzimwe nyika dzomuAfrica munyaya yadzisingafaniri kupinda.
Ndinoona kuti South Africa ine kufanira kuva yakataurirawo nyika nekuti South Africa iri pasi pemubumbiro remutemo reAfrican Union Charter yakasainwa renyika dzepasi rose dzemuAfrica dzinozvitonga. Zvekare tinoona kuti South Africa inopinda mudare reSADC dzinoreva kuti nyika dzekusouth kweAfrica dzinofanira kuti dzigoisawo dziite katombo kanyai kutaurirana. Apa ndozvaitika apa muri kufungei, munoonawo sei nevamwe vatungamiriri wenyika vachipawo kuona kwavo. Zvinonetsa kana zvinozokatyamadza ndezvekuti nyika yakafanana neSouth Africa inenge yakuzopinzwawo muhondo yaisinei nechekuita banayo, zvosanganisira kuti Africa yose inozopinda mukati menyika mehondo iyoyo.
Kana zviri kuitika izvi pakati peSouth Africa neAmerica zvikatadza kufamba zvakanaka, Zimbabwe chii chainofanira kutarisira kana kutya pane zviri kuitika pakati peAmerica neSouth Africa?
Zimbabwe inyika yakasununguka yakazvimiririra, inofanira kuti igona zvakanakira zvizvarwa zveZimbabwe, upfumi hweZimbabwe, kuzvitonga kweZimbabwe, kubudirira nekushaya kubudirira kwenyika yeZimbabwe. Takaona mumashure omo Zimbabwe ichipinda muhondo yekuDRC yakabva yaparadza nyika yeZimbabwe. Ndinoimba kuti Zimbabwe ichanyatsotarisa ichiongorora kuri kuenda tsoro iyi yakatangwa neRussia muUkraine. Hatidi kuti Zimbabwe izopindawo munana Kaisirewa yapinda muhondo yaisina yaisingazivi kuti yakabva nekuuye kuti ndiana anohwina, uye kuti Zimbabwe inozowanei, uye zvizvarwa zveZimbabwe zvinozowanei mukati mehondo iyoyo. Ndinoimba kuti Zimbabwe ikanyatsoongorora isati bayada kupinda mukati mezvematongerwo enyika ekunze kwedzimwe nyika dzinosanganisirawo naRussia neUkraine.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala neZuro vakasvitsa gore vari muJerry reChikurubhi asi pasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba kumhuri yeZimbabwe vari muusungwa, vasikala vanoti havasi kubatwa zvakanaka muJerry iri sezvo vanenge vakaiswa ngetani dzomumakumbo uye kugariswa vega, izvo zvinonzi nenyanzvi dzezvirwere zvepfungwa zvinogona kukanganisa njere dzemunhu. Vasikala vanoti vakamboedza kutaura negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mdenda asi havana kuvapindura. Banga reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa nezuro kuti kusvika pari zvino mumwaka uno wekutengesa fodya wegore rino, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika mamiriyoni mazana mana nemanomwe kana kuti 407 million. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwepi GT, kuti tinzwe zvizhinji.
Mumwaka uno, fodya yatengeswa yava pa 261 million kgs, uwandu hwapfuura fodya inotengeswa pamwaka. Apa tichiti fodya ichiripo isati yatengeswa. Uwandu hwefodya yegore rinowa hwadarika fodya yakatengeswa gore rakapfuura ra 2022 marketing season panguva ino, iyo yakanga iri pa 168 million kgs, zvichireva kuti gore rino ra 2023 marketing season raita mukurumbira zvakanyanyisa.
Amai jiti, izvi zvochirevei kune vamwe vangade kunzwisisa kuti zvinhu zvakamira sei mukurimwa kwefodya?
Izvi zvareva kuti chirongwa chakaitwa nebazi rezvekurima cheGoing for Growth chabudirira zvikuru kuburikidza nekurudziro yakaitwa kuvarimi kuti varime fodya zhinji. Imwe yefodya iyi yawedzera pamusana pemacontracting companies vakawedzera vanopa varimi zvokurimisa vachizobatira mari pavanotengesa.
Varimi vanorima fodya vawedzera here muhuwandu kupfuura mwaka yanga iri kumashure?
Varimi vamwe vawedzera pakurimwa kwefodya nekukurudziro yekutengesa fodya yapama auction uko varimi vanenge vakwanisa kutenga zvekurimisa vanoenda votengesa fodya yavo. Kuvhurwa kwakaita misika yefodya munzvimbo dzinorimwa fodya zvakakurudzira varimi vazhinji kuti varimewo nokuti dambudziko rokutakura vachienda nefodya yavo kuHarare ratapudzwa nekuwana misika iyi pedyo navo.
Takambonzwawo kuchitaurwa zvekubviswa mari dzemutero dzejuti pazvikwanisiro zvekushandisa mukurima umu. Zvine zvazvakabatsirawo here?
Kubviswa kwakaitwa juti nehurumende pamafertilizer zvakaita kuti mutengo uderere. Zvakaitawo kuti varimi vakwanise kuwedzera ndima dzavakarima fodya. Nyangwe hazvo mutengo uchakati kwirei zvakakonzereswa nehondo yeUkraine asi nyika ichivavarira kuti kurimwa kwefodya kurambe kuchiwedzera kuti tisvike pa 300 million kgs kusvika pagore ra2030. Varime vakatanga vari vashoma asi vari kuramba vachiwedzera zvichireva kuwedzerwa kwehuwandu hwefodya. Varime vawedzera pamusana pevechidiki vava neruzivo rwokukosha kwokurima uye vachirima zvirimwa zvinobhadhara mari zhinji sefodya.
Mune here mashoko amungasiriwo vateereri vanoda kuramba vachingodzidza kavarimi ava?
Dzidziso iripo panyaya yekurimwa kwefodya inosanganisira kuchengetedza miti, masango nemamiriro okunze kuburikidza nekudyara miti yakawanda sezvo varimi vefodya vazhinji vanoshandisa huni pakubika fodya yavo. Kuwanawo maindastri anogadzira midzanga nezvimwe zviwanikwa zvinobva mufodya kuitira kuti vana vedu vechidiki vawanewo mabasa.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rebatanidzwa wevarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwe PGT vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nawo anhasi. MuNewZimbabwe.com munoti mapurisa akashedzwa pamusangano webato reMovement for Democratic Change pakange paitwa mhere mushure mekunge vatsigiri vebato iri voda kurova vaMorgan Committee mushure mokuzivisa kwavo kuti vaumba rimwe bato kubva muMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. ZimLive.com rinoti vagari vemunharaunda dzeMarvel nePangani Training Center kuShilabush, Matabeleland and South vari kugara vakabatira urau mavoko pamusoro peshumba inonzi iri munzvimbo iyi uye yatouraya dhongi nengombe. Newsday rinoti mumiriri weZengeza West muparamende vaJobsikala vanopomera mhosva hurumende yavaEmerson Mnangagwa vachiti vari kutaura zvemanyepo pamusoro pokusungwa kwavo asi vachiti izvi hazvisi kuzovapedza simba. MuNewsday makare mune nyaya inoti dare reHigh Court ratonga kuti vachangogadzwa kuva ishe wenemamwa kumasvingo vaTranos Manjiva havasi ivo vanofanirwa kuva pachigaro ichi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu vezano muri kuramba muchitaurisawo pamhepoka vakutoti gumbura zvekutoti hapasina mavhota avachawana. Ana ziyambi ziyambi munotaura zvekuti izvo nemari dzovapurezidendi dzikwidzwe kuti chii kuti chii nekuti makanoita mani laundering kunhangirikemuko muchiita basa rekuzha mari dzevanhu vezimbabwe muchitaura zvekuti he homwe homwe dzakasimba chii. Mutibvire kumhepo kusati dao tikanganisa pfungwa dzedu hakuna mavhota amuchawana futi.
Munangarwa munangarwa hawakonerwa shamwari. Munotadzawo here kuinda kundodavire mibvunzo kupariyamendi muri kungopebasa maMP rokuti vanetsane naspika uyu. Ende spika anotarizwe kuti ane divi raakarerekera nokuti kana paakubudiswe nyaya chaizvaizvo zvino unozwa akutanga kuita argument nemaMP achiva achigara ipasi. Zvingaite musoro here izvozvo? Pariyamendi ndeyekuti vanhu vakakatidzane saka michinzi kudibheti. Kudibheti hazvinenge zvichiitika kwete kumanikidza kana kurambidza vanhu. Vaakutaure chokwadi Haka tiri parliamenti. Mauma parliamenti zimwe nyikaka. Vano popote zana wachitao zana wachigazirikami. Yeri yoku Zimbabwe kukangu wane kwa waa kutawara zitizu. Vano kutikarapazi. Haisiri nyika. Wakuma nangatone kwa tukimu.
Wana noti mapurisa na masoja. Wani wawa. Parano kwa ranao. Wacha kema aricha chayo. Mzambu tamawashi wacha chasumara sukuchamba sirenzi. Mare kutia na wane kwa nanzo kuna tisirana kano kara kuparaika na kukara police station. Kutoa na msora ba, itoro muzi na kuchuma mlozi na kuchuma jamona shaka bora kudereso. Basa sunguru zawani. Muda kuhusiana na kuzisuruhisha nzo sama chaira kungo karibika na kuzisuruhisha. Muzi na muchini na wangu achi sawa chikuta. Kushanzi na wangu imujifanye namu. Uchape puka eni na limana makori. Atend.
Pastor Joseph Vinapo, muna lozi masimba mavanza please. Kama tuzuruhisha. Asaba ona fanya ndiye akangwara kudarika mwari mwingine. Ari taura sana ne basari sewa radio. Ari taura risho kuti ma British ma Americans opposition. Era kutenga motikari nyowane, otenga mabhinza kutengere ma spare MPs. Mari iri kubva kupi? Parupa ma judge ma magistrate ma 400 ma mari masimari sa. Mari iri kubva kupi? Ari ndo ari kutora mari vachidewa vachibudisa vachitenga. Is it a zone out is retail? Yeah, I don't have a visa. I don't want to go to the game. True to our own now, I think I'm an MP. You have to know the thing I'm married from the same game. You would have been a British. It is a rojo, my answer. Intelligence is a distribution of the church. Set up a room as a friend. It is a rojo, please.
Maafikati masikati wakanaka pa studio 7 wa shamarari mese ne matereri wacho ya ndini angu la kumo shava zupando ya nukumbira kutitimbo onesana kunevanu waru chichiziru wange vanu wezano PF Mustafa maka chichiziru wa utanzi tingaruza munorowa munorowa say it was angaruza maa ningiriza uze chingo anaunzwa chingo pera uta anaunzwa president wa President Jamisa mutemo wato chinja akusina munhu ucharowe munhu warowe munhu otosungwa otofire mujere saka musambo kwamaka chichidzirwa dadzi tingaruza mukavhotere triple c moda yemunhu amufi makamborohwa kana the moment kunongana ndoti president wawina Jamisa zvatopera watodo kurowe munhu otende kujere unofire mujere thank you
Pastudio 7 apo maneru maswera era apo ndine nguva nemubvunzo wangu chete tinova munangagwa kuti muri kukurudzira vebato renyu kuti vakutsvagirewo masupporters kuti vakuuya kuvhoterei munoda kuita rei basa imi munerei munoita rei basa shapshap munoda rei mubasa vamunangagwa zvekuti mungatochemera kuti toda kuvhoterwa toda kuita sei naaction ata muri kuita iko zvinhu izvo kumhanyamhanya kuzoti taita chakati hazotenga sikopo kuti hazvinoita sei ndiye kungoswa kuti muvhoterwe kana mavhoterwa zvapera tosara tichikanga waya imi munenge maenda mozodzoka futi after 5 years pasi nezanupf yenyu vamunangagwa komana ngaapinde hapana zvamuri kutibatsira nazvo maprizes ari kukwira ndimi varidzi vemashopu mahombe mimi mune mashares mumashops mahombe rati muri kunzi muri kuti hey maopposition party ndo ari kuita maprize pamusoro saka haiwa sazvinoita zvenyu vamunangagwa vanokuvhotera ndevamunopa chikafu ivo vanenge vakapusa asi vanoziva vanoda shanduko muzimbabwe vanovhotera Chamisa triple c pamberi netriple c pasi nezanupf mbavha dzevanhu
Tunoti magadi wana mkuma wante, magadi zenyu. Note nda ndilo zwara ngore kutanga, kutanga wakuta wala hondili pasiki Joseph na papa mepapa. Mkuma wante, nana kande mbili. Tunoti njilo kuparira ini, chulo kwa chinche stu Joseph, chinota wala nyuzi zecho kwa di. Ini ndi kutaura ndiri popa epu eta apa wadu wana apa jishe zira njiti nga api nda hake mkumana idi hata za kutunga tunga mira nyika hata za kutunga mira nyika nyika anungoti nyika inu wakwa nilene wayo iko zina wakutaura zikuti makumureti dokumbira muti fotele ya ukangana utakambo sungiza makumureti aga masungisa amagainiswa ku central anongoda makomuniti panguva yekuda kuvhoterwa chete ndopa anofunga zvemakomuniti makomuniti pepukai ngatipindei mukomana ngatipindei nero ngapinda hake mukomana ngapinde mukomana ngapinde ndatenda mwari ngavakuitirei nyasha gore rino hazvikoni musi wa 23 August ndopa chaita gungano rekupemberera mukomana apinda amen haleluya amen.
Ndoro dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinogara kuNorth Carolina muno muAmerica, Brian Machingura anoti akatanga kudzidzisa zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose zvidzidzo zveumhizha hwedata analytics achishandisa dande mutande. Izvo zviri kuitira kuti vanenge vapedza chidzidzo izvi vawane mabasa epamusoro. VaMachingura vanoti zvidzidzo izvi zvinotora masvondo matanhatu ekudzidzisa vanhu padande mutande reZoom, vachiti vakatanga zvakare kudzidzisa vanhu vari kuZimbabwe ivo vari kuNorth Carolina. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaMachingura nezvenyaya iyi.
Tinoticha vanhu kosi yedata analytics, saka kana muine vanhu vamunoziya kana kuti muri kutsvaga mabasa asinganyanyonetsa asiri emacomputers, vanhu vane mabackground emacomputers, ikosi yakanaka kuti muitarise into. Hazvina zera, hazvisi zvekuti ndezvevana vadiki, saka munhu wese anokwanisa kuita. Haufariri kunge uine degree remacomputer kana kuti uine computer background. Anyone can, munhu wese anokwanisa kutora klasi, and vanhu vakawanda vari kuwana mabasa after vapedza klasi.
Klasi yenyu iyi inenge ichiitirwa pai uye zvinyakareba sei?
Klasi inoitwa paZoom, saka zvina basa kuti uri muAmerica, uri kuZimbabwe, uri kuSouth Africa, uri kuUK, tinoita klasi on Zoom paindanet. Saka tinoita malive lectures paindanet, and klasi yacho inoita 6 weeks. So uchisangana paviri pasvondo. Saka klasi iri kuuya inoitwa Monday neWednesday for 6 weeks, Monday neWednesday. And time yacho is 7:30 PM Eastern Standard Time. And vari kune dzimwe nyika, kana aindoza kuti 7:30 PM Eastern, kuZimbabwe ii 1:30 AM. Saka pakadaro tinokwanisa kushanda nemi kuti tione kuti schedule inoshanda nemi ndeipi.
Ndevapi vamuri kuona vari kunyanya kutora zvidzidzo izvi?
Usually vanhu vaya vanga vachiita mabasa emacustomer service, vananga vachishanda kumacare, manursing home, vaya vazhinji vacho ndo vakadaro vari kuya vachitora maclass. Even vamwe vanga vaine madegree vanga vachitambira $60,000 a year vari kuya vachitora klasi. Vakutowanawo a better skill ine mari iri pamusoro.
Vanenge vachida kuti vawane ruzivo rwezvekosi yenyu vanokuwana ikuti?
Tine website inonzi tablomasters.com, saka spelling ya tablo, saka tablomasters.com. Saka tine website ipapo. Vanokwanisa zvakare kutitumira WhatsApp message po number yepa WhatsApp +1 704 314 5424. Saka +1 704 314 5424.
Avo vange vari vaBrian Machingura, mudzidzisi wezvidzidzo zveumhizha padande mutande, vari parunhare kuNorth Carolina naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mbatifume neZuro vakanyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso. Dzimwe nhengo dzeParamende yeAmerica dzinokurudzira hurumende yadzo kuti musangano weAfrican Growth and Opportunity Act kana kuti AGOA usaitirwa muSouth Africa gore rino. Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mumwaka uno wekutengesawa kwefodya, Zimbabwe yatengesa fodya inosvika madhora mamiriyoni mazana mana nemanomwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndinotanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko matungamiri Nkomo nenhau dzeIsintebele.